Yoda muti nure nzira yangu Pamwe chete ne muri yangu Rugari rufaro mudumba rangu Nipo chete parere shungu zangu
Mucharwa njire.